Vachiwenga vaudza musangano weCongress uri kuitwa muHarare kuti hapana sarudzo dzichaitwa nekuti nhengo dzeZANU PF dzinofara neutungamiriri pamwe nemabasa ari kuitwa navamunangagwa. Nekudaro vaona zvakakodzera kuti vaenderere mberi nebasa ravari kuita. Vati nekudaro vamunangagwa vacharamba vari mutungamiriri webato, uyewo ndivo vachamirira ZANU PF musarudzo dzemutungamiriri wenyika gore rinouya.
Taifanira kuita sarudzo, asi nhengo dzedu dzese dzemusangano dzakatoisa chisungo chekuti vamunangagwa varambe vari mutungamiri wedu.
Vachiwenga vatiwo vamunangagwa ngavavhoterwe musarudzo dza2023 kuti vaenderere mberi semutungamiriri wenyika. Mutauriri weZANU PF vaChris Mutsvangwa vaudza Studio 7 kuti Congress ichaita chisungo chekutambira vamunangagwa semutungamiriri weZANU PF zvichitevera kudomwa kwavakaitwa nematunhu ese nemapazi ese ebato iri akaita sere vechidiki, madzimai pamwe nevakarwa hondo yerusununguko.
Vese ivava vakatenda kuti president wedu ari kuita basa rakanaka, saka zvatobuda pachena kuti hatina mumwe kandidheti ari kuzobuda pano, and vese vakapa chisungo chekuti kuCongress kwatiri kuenda chisungo chiko chedu ndechekuti vamunangagwa nekugona basa kwavari kuita ndo vachange vari mukuru wedu, and zvekare tichienda kumaelections tichange tiinaivo vachititungamirira vachidada nemabasa akanaka avaitira nyika ino muchinguva shomanini chemakore mana chavandutsa upenyu hwevanhu vemuZimbabwe.
Imwe nhengo yeZANU PF inogara kuBritain iyo iri kupinda muCongress iyi, Dr. Masimba Mavaza, vatiwo zvaitika nhasi zvaratidza kuti vamunangagwa vanofarirwa munyika yese.
Vakasarudzwa mumaprovinsi, saka maprovinsi vachazowana nguva yekutsanangura kuti isu takasarudza takabvumirana, saka vamunangagwa vanoramba varipo. Saka havana kungomuka vachinza vakwikwidzwa, vanokwikwidzwa asi hakuna akavakwikwidza, saka vasimuka kana vatora chigaro vasina avakwikwidza.
Chakadai mumashoko avo ekuvhura Congress, vamunangagwa vati musangano uyu uchabuda nemitemo ichashandiswa kutungamira bato kwemakore mashanu anotevera kusandura bumbiro remutemo kuti rienderane nezviri kuitika munyaya dzeupfumi nemagariro evanhu. Vamunangagwa vati remangwana renyika rakajeka chete kana ZANU PF ikaramba iri panyanga, uye vati ichakunda musarudzo dzegore rinouya.
Takatounganidza zvese zvinodiwa kuti tichitanga kutsvaga rutsigiro kuti tigokunda musarudzo.
Izvi zvatsinirwa navamutsvangwa avo vati kupinda musarudzo kwemamwe mapato anopikisa akaita seCitizens Coalition for Change kutambisa nguva nekuti ZANU PF ichakunda zvine mutsindo. ACCC inogarotaura kuti ichakunda musarudzo dzegore rinouya kana dzikaitwa zvakajeka pasina mhirizhonga. Vakasanobada chinzvimbo chemutevedzeri wemutauri weTriple C vaFelix Mafa vati vanoshamiswa nemashoko avamunangagwa vachiti bato ravo rakatokunda musarudzo dzapfuura.
Haazvizive here kuti 2018 takavarova? Iye nhasi akataure kuti vamunangagwa vakawina nenhamba ipi. Takapiwa 3 numbers kuti akahwina, asi tikaedza tikaona kuti makoti acho akabatwa ari muhomwe. Asi ezvinezvi ngaakangamwe hake, tavhara mwena yese.
Mapato nemasangano akawanda kubva kunyika dzeSADC, Africa nemhiri kwemakungwa apindawo muCongress akapa mashoko ekutsigira ZANU PF. Congress yeZANU PF inopera mangwana masikati, apo pachadziviswa vatungamiriri vatsva vebato iri mumatare eCentral Committee nePolitbureau. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.